zviro kwazochonga akandimire kuti sevashandi vehurumende takaungana kuguta reVictoria Falls tichicherechedza kukosha kwevashandi vehurumende pasi rino nokuti vashandi vehurumende vane basa guru ravanobata mubudiriro yenyika. Saka nyika dzemuno mudunhu reAfrica dzakaungana kuno kuVictoria Falls. Tine ivo vehurumende dzenyika dzakasiyana siyana vari kubudisavo zvavanopa nezvavanokwanisa kuitira vashandi vavo kuti vange vane ugaro hwakanaka. Vashandi vehurumende vari kuratidziravo zvishandwa zvavo, matanho avanotora, mabasa avanobata anoita kuti mararamiro evashandi vehurumende ange ari emhando yepamusoro. Saka kuma kuwerere apo nyika dzose dziri kunge dzichikwikwidzana kutaridzana unyanzvi hwazvo pakubata kwadzo basa, hurumende dzichitaridza unyanzvi hwacho ende vashandivo vachitaridzawo unyanzvi hwavo pakumiririra nekufambisa kodzero dzavo mumaererano nekushanda kwavo mubasa rehurumende.
Zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi vamushango?
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuti wakanangana nokuchinjana pfungwa maererano nemashandiro uye kushandirwa kunenge kuchiitwa. Saka isu taona sevashandi kuti tiri kudzidza kubvawo kune dzimwe nyika dzakatiunganira muno nekuti tareva kare kuti musangano uyu uri kupindwa nenyika dzose dzemuno muAfrica dzichinge dzichiratidzirawo. Saka tiri kudzidza zvizhinji kuti kana tichinge tasangana nematambudziko akadai tingamapedzawo sei, kana tichinge taonawo zvakadai tingazvifambisa nenzira ipi zvinova zvinoita kuti tivandudze mararamiro evashandi vehurumende. Tiri kudzidza zvizhinji, ivo vari kudzidzawo kwatiri. Saka inguva yekuchinjana umbowo nepfungwa nemazano zvine chokuita nevashandi vehurumende.
Takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pakuparura kwavakaita musangano uyu zviri pamutemo, vachitaura kuti vashandi vehurumende vanofanira kunge vachibhadharwa mihoro inovararamisa. Makatambira sei mashoko iwayo, tichiona kuti imi munogara muchinetsana nehurumende nenyaya dzemihoro?
Izvi zvinhu zvetinotambira nemufaro nekuremekedza kunzwa kuti vakuru venyika vaona kuchema kwevana vavo. Kana vataura varivo vachiti zvine pfaniro yekuti tinge tichiongororerwa mihoro yedu yetinotambira, tinozvitenda uye tinoda kurangarira kuti mashoko evakuru haawiri pasi. Zvavari kureva kureva kuti vachazvizadzisa. Takanyorawo tsamba kumukuru wenyika tichikumbirawo kuti vatinzwire ngoni nekuongorora magariro edu apo hurumende yakatopindura kare. Zvino izvi zvavakutaurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika kuzadzisa zvezvakare vimbiso yakabva kumukuru wenyika, kureva kuti tava netariro yokuti hurumende ichanzwa uye ichaita zvakafanira kuitwa kuvana vayo kuti vange vane ugaro hwa kanaka. Saka mashoko ataurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika mashoko etiri kungozva kungoti achadarika uye achauya kuti apfuure, ende tatozvimirira kuti tinge tichizozvionga musi wezvinenge zvaiitwa kuti zvipfuure.
Inyika ngani dzakwanisa kunge dzichitumira nhume kumusangano uyu?
Nyika dziri pano dzinosvika idzopfumbamwe, kunyange uri African Union iripo zvekare nokuti ndivo vakaronga mutambo iwo uno. Saka tinongoona kuti nyika dzose dzaungana idzi hadzina kungobudira pasina. Zvanga zvakafanira kuti nyika dzose dzemuAfrica dzinge dziri pano, asi nokuda kwedenda reCOVID-19 dzakunikana kunge dziri pano, dziri kuona hadzo nokuratidzira zvishandwa zvadzo, mazano adzo pazvivhitivhiti uye pamhepo. Saka zvose tingangoti nyika dzemuAfrica dzose dziripo pamutambo uyu